fungire mambo tisinga fungire mambo dzimatsongo yese chete baba rufuni matsongo yese pade vaka yanana rufuni matsongo yese pade vanorana rufuni matsongo yese pade vaka yanana rufuni matsongo yese pade vanorana watora mai apo ndisekuru vana vanochema mhuri yongokunyaira vanochembe iko hama ndimatsongonyedze chete baba rufu ndimatsongonyedze pane vakayanana rufu ndimatsongonyedze pane vanodanana rufu ndimatsongonyedze pane vakayanana rufu ndimatsongonyedze pane vanodanana
Bando na na na, baba, bando na na na, rufu